Vamnanga gwavazisa zviri pamutemo kuitwa kwesarudzo idzi uye vatara musowandira 26 sezuva richagara dare rinotambira mazita evanhu vachakwikwidza. Kuziviswa kwezuva resarudzo kwabva kwasimudzawo zvakare makakatanwa ari mumapato maviri ari muMDC, eMDC Alliance neMDCT. Mutauriri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Mwonzora, vaWitness Dube, vati vachashandisa zita rekuti MDC Alliance pachaitwa sarudzo idzi, vachiti ndivo varidzi vezita iri.
Tichange tichishandisa zita rekuti MDC Alliance nekuti ndiro zita regungano remabato 7 ratakapinda naro mugore raka 2018 uye zvechibvumirano ichocho chichiripo. Saka muchatarisa kuti panzvimbo dzakaita sana Pumula nana Nkulumane kuno kukuplawayo vanhu vakapinda vanga vapinda munzvimbo idzodzo under MDC Alliance vanga vari vanhu ve People's Democratic Party. Saka naizvozvo tichangoendera mberi tichishandisa chibvumirano ichocho nekuti chichiri kushanda uyezve ndoo pachabuda chokwadi rese chokwadi rizere ratanga tichitaura kuti MDC Alliance harisi bato rezvematongerwo enyika ba, ringori gungano rine maparties 7 ndoma members iwawo 7 chete. Saka isusu se MDCT patinofanira kuisa vedu tichaisawo vedu mamapato achiisa vavo kunzvimbo kunofanira kupinda vavo ivavo.
Asi mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vati vachazivisa vatsigiri vavo nenguva isipi kuti vachashandisa zita ripi musarudzo, vachiti chakakosha pari zvino inyaya yekuti veruzhinji vanyore sekuvhota neuwandu hwavo.
Tataura zvekuti ngapaitwe mareforms kuitwa kuti sarudzo padzinoitwa pasazoitwa makakatanwa. Zvakare tikuyambira vose maZimbabweans ose kuti endai munoregistra neuwandu hwenyu kuitwa kuti kana nguva yekusarudza yasvika tese tikwanise kuvhota mune zvakare. Nyaya yemaby elections tichazoudza vanhu nemukufamba kwenguva kuti tichazvifambisa sei, vanhu vachaudzwa, tinodzokera zvakare kuvanhu sezvatinongosiita misi nenguva kuti vaudze kuti tinenge tichifamba negwara rakaita sei. Zvakare tinoshamiswa kuti vamunangagwa havana kutaura nyaya yekanzuru kana kuti maelections sarudzo dzekanzuru kuti dzichafambiswa sei, zvinhu zvekuti tinenge tichida kuzonzwawo zvakare kuzek kuti zvichazofamba biswa
sei. Asi nyanzvi munyadze zvemitemo uye vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love More Maduku vati vanoda kupinda musarudzo dzemabai elections idzi vanofanirwa kunge vanyoresa mazita avo mukati memazuva maviri kubva zuva rinenge raziviswa nezvekuitwa kwesarudzo idzi.
Munhu anovhota paelection munhu anofanira kunge ari pavoters roll inenge ichizovharwa. Voters roll inofanira kuvharwa mazuva maviri after date rabuda proclamation ndi inofanira kuvharwa before date renomination remacandidates. Saka pamutemo wedu wemuZimbabwe iwo uri muElectoral Act, kana proclamation ikabuda zuva rainobuda iroro, vanhu vachinenge vanga vasina kuregistwa vachida kuvhota paelection iyoyo vanopuwa mazuva maviri kubva pataurwa proclamation yekuti vanokwanisa kuregistra. After 2 days dzapera voters roll yovharwa, asi vanhu vanoramba vachizoregistra vanozoregistwa after 2 days vachingoenda kusvika nomination kuenda papi because inenge havazovhoti paelection iyoyo inenge yadaidzwa neproclamation.
Mushandi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakagadzirira zvakakwana kupinda musarudzo idzi.
Musangano wezanu PF wakasimba kumasero. Musangano wezanu PF unovakwa panhovo nemwoyo dzavanhu. Naizvozvo musangano wezanu PF wakazvipira uye wakagadzirira zvine mutsindo kupinda mumaby elections emusi watarwa naPresident vamunangagwa. Ndosaka manga muri kuona zuva nezuva, mwedzi nemwedzi, vhiki nevhiki musangano wezanu ZANU-PF wanga wari mushishi wokugadzirisa macell structures avo kubva pahwaro kuenda kumabranch, kuenda kumaDCC, kuenda kumadistricts, kumaprovince, national, kuti ose mastructures emusangano ange akanangana nedonzo rokuti tinohwina nokukunda musarudzo dzemabai elections.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati sarudzo idza dzina zvadzichabatsira sezvo vachasarudzwa musi wakurume 26 vachingove negore rimwe chete kusvika pachaitwa sarudzo dzemuna 2023. Vati dai mari ichashandiswa pasarudzo idzi yapiwa Zimbabwe Electoral Commission kuitira kuti isimbaradze urongwa hwekunyoresa vanhu vanoda kuvhota muna 2023.
Zvichabatsireiwo kuti sarudzo idzi dziitwe iko zvino kwangosara gore chete. Veruzhinji vari kuti kutambiswa kwoupfumi hwenyika indirovhimbirana nawo. Zvichabatsireiwo kuti mabi-elections aitwe kwangosara mwezi mushoma shoma kuti ma election za 2023 akwanise kuitwa. Dai waro ma resources iwawo apiwa kuti ZEC iite basa roku register avo vanoda kuti vazovota muna 2023. Uyezve nokugadzirira delimitation exercise iyo irikuitwa gore rino.
Vamakoni vatiwo vamunangagwa vanga vachifanira kumbomira kuzivisa zuva resarudzo idzi kudzamara nyaya dzakakwidzwa nevamwe vakadzingwa muparamende dzapera kutongwa mumatare edzimhosva.
Tinoziva kuti pane nyaya dzakawanda dzichiri kusupreme court. Izvi zvinoreva here kuti hatichakoshese zvichabuda mudare repamusoro resupreme court kana kuti kwete? Zvakanga zvakanaka kuti titange tamira taona zvichabuda kusupreme court president vasati vaita proclaim my elections.
Sarudzo idzo dzichaitwa matunhu makumi maviri nemasere dzakambomiswa nehurumende ichiti aityira kuti dziwa mupengo recovid-19 rinogona kunyanyopararira munyika kana sarudzo idzi dzikaitwa. Izvo zvakaita kuti mutemo unoti sarudzo dzechipiri dzinofanira kuitwa mukati memazuva makumi mapfumbamwe kana kwaziviswa zviri pamutemo kuti chigaro chisina munhu umbosendekwa parutivi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.